manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, gunyana 23, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoungana zvichironga kuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York zvichinyunyuta nekwazvinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe. Asi imwe nhengo yezanu PF inotikuratidzira uku hakuna zvakunobatsira sezvo musangano uyu usina kunangana neZimbabwe asi kuti nyika dzose. Meya wedhorobha reBindura vari vebato reTripleC vanosungwa nekumiswa pamberi pedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuita zveutsotsi. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zviri kuungana manheru ano pamuzinda weUnited Nations muNew York muno muAmerica uko kune musangano weUnited Nations General Assembly nechinangwa chekuratidzira zvichinyunyuta nekwazvinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Mumwe wevari kuratidzira ava vaKennedy Masie vanovegweta rinorwira kodzero dzevanhu vanoti kunyange hazvo vaungana nhasi ivo vaMnangagwa vakatotaura kare kumusangano uyu vana veZimbabwe vari kuda kuti vatungamiri vedzimwe nyika vari kupindawo musangano uyu vanzwe kuchema kwavo kuitira kuti vatsiurewo vaMnangagwa. Vaungana pamusinda weUnited Nations ava vanosanganisirawo nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri muno muAmerica neCanada. Ngatinzwei hurukuru yataita namama Sie vachitsanangura.
Vane Zimbabwe vari kuratidzira vachitoropodza zviri kuitika kuZimbabwe kunyanyanyanya kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Tinoona kuti nguva pfupi pfupi Zimbabwe yakaita maelections akaitwa kuti nesubbing akanzi shame election patikaona vanhu vachitadziswa kuvhota vamwe vachizosungwa after maelections iyaya. Saka zvinhu zvakadai so nezvimwe ndozviri kuratidzira vana veZimbabwe vachiti aiwa vatungamiri vedzimwe nyika vafa kuzviona ende vataurira muNangagwa kuti vafa kuzvimisa izvozvo.
Zvinobatsira chii kuti munge muchiratidzira vaMunangagwa vakatotaura kare kuUnited Nations uku?
Kuratidzira uku kwagara tichingoratidzira gore negore. VaMunangagwa kuvapo nekusarapo handione senge zvingava zvinhu zvakakosha spere because izvi zvati kuratidzira ndezvokuti dzimwe nyika kana kuti vamwe vatungamiri venyika nevo veUnited Nations vaona kuti aiwa vane veZimbabwe vari kuchema ende vari kutoropodzwa iwo muNangagwa vacho. Tinozva kuti panguva pfupi tanga vari kunoku vakaenda vakanomira pamberi peUnited Nations vachinyepera vanhu vachiti kuZimbabwe kune kodzero ende vari kuchengetedza kodzero ende uyezve maelections anga ari free and fair. Zvinova izvozvo kuti nango vabva havo vanhu veZimbabwe vari kuti aiwa ivo vatungamiri venyika nevatungamiri veUnited Nations varipo onaiwo zvati kuchema nazvo.
Mataura imi kuti hakaga kekutanga kunge vana veZimbabwe vachiratidzira kuunga kana kuti kumusangano weUnited Nations uyu. Pane zvazviri kubatsira here kana kasiri kekutanga? Pane zviri kushanduka here mushure mekunge vana veZimbabwe varatidzira?
Ya kushanduka zviripo nekuti tikuona vamwe vatungamiri dzimwe nyika vachiona kuti aiwa vana veZimbabwe vari kunyanya kuchema spereki. Tinoona kuti SADC iyo yakatozotaurawo zvekare panguva pfupi iyoyo ichitaura kuti aiwa maelections yemuZimbabwe angasinamira zvakanaka. Izvo zvatinoona kuti zvinova zvinhu zvakakonzereswa nekuratidzira kuruita vane veZimbabwe mune dzimbo nyika dzakasiyana siyana kusanganisira ipapo paUnited Nations ipapo. Saka tinoona senge kuratidzira ikoko kunoita kuti at least vamunangaga vazoona kuti aiwa nanga vava vachifamba chinyepera vanhu kuti zvinhu zvakanaka kuZimbabwe. Ivo vana vacho vari kugara mu nyika dzakaita seAmerica nedzimwe nyika vari kuchema ende vari kutsoropodza hurumende ende varoda kuti ivo vamunangaga nehurumende yavo vakoshese kodzero dzevanhu.
Vanga vari vaKennedy Masie vanovegweta rinorwira kodzero dzevanhu vari parunhare muNew York muno muAmerica neStudio 7. Asi nhengo yeZanu PF Dr. Masimba Mavaza vanouye zvakare gweta vanoti danho revana veZimbabwe vari kuratidzira ava harina zvarinobatsira kuZimbabwe.
Chokutanga ndinoti kuona vana veZimbabwe vachiratidzira vari kunze zvinoratidza kusafunga kukuru kuri mukati mevanhu vanoratidzira. Nekuda kwekuti number one, gungano repasi penyika dzose rinonzi United Nations General Assembly harisi kutaura matongerwo enyu enyika imwe chete. Saka kuratidzira kunyika iyi hakuna zvakunoshanda kunze kwekungoda kupfumurana nemanyepo kune vatorwa vasinei nemi. Chepiri, zvoratidza zvakare kuti hatina kubatana nevanopikisa nekuti nyika zhinji kashoma paunoona vanhu vanopikisa vachienda kunonyunyuta vari pamberi pegungano guru renyika ratingati United Nations. Saka zvinoreva kuti tiri kure nekudzidza kuti aiwa nyika yako inyika yako unofanira kuzvivaridzira hatingaonerere mai inoda kwemhepo. Kugidzai hanzu muvhare hapwa nyika ifambe zvakanaka.
Tiri kuona kuti varatidzira ava varatidzira vamunangagwa vakatotaura kare kumusangano uyu. Imiwo munoona sei danho iroro?
Ndozvoratidza kuti kuratidzira kwavo havana shungu navamunangagwa. Havasi kuda kuti Zimbabwe kana kuti vamunangagwa vaone kana kuti vaone zviri kuitika munyika. Varoda kungoratidzira vanhu vasinei nenyika yavo.
Asika tiri kuona kuti nyaya yekushungurudzwa kwevanhu nekutyorwa kwekodzero dzevanhu haisi nyaya inganzi inofanira kungotaurwa munyika chete, nekutiwo vese mwana weZimbabwe dzimwe nguva vatori kunze ivava vanenge vakatotizawo kushungurudzwa kunonzi kuri kuitika muZimbabwe.
Aiwa kazhinji ndekuti nyaya dzematongero enyika kana dzekudzvinyirwa kwekodzero dzevanhu unotanga wadzitaura muri kudzvinyirwa macho. Unotanga wataura neonofunga chindee mudzvanyiriri wacho. Mutanga makurukurirana kana mukatarisa kuzvitonga kuzere kwenyika. Kwakaitika hondo kune uko asi takapedza hondo yakapera nekutaurirana kuLancaster. Nyika zhinji dzinorwa dzinopedza nekutaurirana.
Vanga vari nhengo yeZanu PF vari gweta Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Meya vedhorobha reBindura vaJacob Gwature vebato reCitizens Coalition for Change vamiswa pamberi pedare ramajistrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita utsotsi. VaGwature vari kutongwa pamwe chete navaJonathan Kapasi vanonzi nemapurisa vakaita utsotsi hwekubira rimwe sangano riri kuBritain reKitchen Table Charities Trust mari inoita zviuru zvishanu zvemapaundzi ekuBritain kana kuti £5,000 mushure mekunge ivo nekambani yavo yepamhodzi Rainbow Network in Zimbabwe vati vanokwanisa kuchera borehole, asi vanonzi mushure mekuisirwa mari iyi mubhanga mavo havana kuzochera borehole iri uye havana kudzoserawo mari iyi. Mhosva iyi inonzi yakaparwa makore maviri adarika. Tabata Gweta riri kumirira vaGwature vaErnest Jena kuti tinzwe mafambiro aita nyaya iyi mudare nhasi.
Izvezvi vanhu vanozodzoka kukoti musaa 26 muchimizi Tuesday next week. Ndo pavachazopuwa mukana wekuti vaite application yebel. Vati vakasungwa nezuro vaakuda kupinda mufizeriya vaida ku elekta makomiti achazonge achishanda nekanzu.
Zvikonzero zvipi zvakaita kuti vange vachisungwa?
Pane maactivities andofunga aitomboitika but otherwise hatitani zvakanyatsopfika zvizere but zviri kuendera nebasa ravo ravaita remacommunity development avaita.
Saka pavamiswa mudare nhasi nyaya yavanga vachipomerwa kana mhosva yavapomerwa nayo mudare ndeyei?
Ingori mhosva yekuti vanhu varikuda kutaura kuti vakaita fraud here yekuti project haina kuzofanaka here haina kuzonyatsonanga nechinangwa chacho but otherwise chiri nyaya kufunga sisi ya trugu ongorora wangu pinda ni imanda pana shukati shaitazi shambuja
iyo ma gwature waru kuti ne nyaya yoi
waru ngu toro tukataka chena saingu kutawari para ruda zi rima community niche development edu I think no ya gu niferiyo ni saumiru wakanga kutu pinda muma chemba wazi sungwa bachi zao
waru kunzi waka para mosha iri ini
zani makura nusika tuye zanga zaipiga
saka haru kunzi mumangari ndia anipanya yoi
kani mumangari ndia haru ku United Kingdom pati haru kunzi anenga itase apasenda nume kuno kuku kakakapa matramba yuzi haru paya mingari kumo kakakata kata wana umbo wese
Gweta rukumirira meya webindura wa Jacob Gwature wa Ernest Jena vari parunare muHarare Studio 7. Mutauriri webato RCCC wa Promise Nkwananzi vanoti kusungwa kwa Gwature urongwa wehurumende wekushungurudza nhengo dzebato ravo dziri muzvigaro zvakasiyana siyana.
Hongu vaGwature vakasungwa nezuro vakanga vachida kutobiwa vakamira semurume vakatidza vakaenda kuofisi dzecouncil. Kwa wakazotogwa ni mapurisa, wakaendeswa kutitoksi, wakazotogwa ni moto, wakaendwa na huko Harare. Kunova ndiyo kwa wari izuzi, kwa wakavarirwa.
Chiko nzero chipi chakaita kuti wa Gwature wanga wachisungwa?
Wari kunzi, pane Maria wakatora, asi tinoziva kuti izvozvi zvechokwadi, zvamaona, mameya edu ari kusungwa, madeputy meya edu ari kusungwa, makanselas edu ari kusungwa, ma MPs edu ari kusungwa, nyika yese jikelele. Saka tiri kufungidzira kuti ndizvo zviri kuitika vaGwature vasungirwa kuti sei vakasarudzwa nevanhu kuita mei. Tinoda kuti vadzokere kubasa kwavo, havana mhosva vakamirirwa nemaresidensi kuti vagadzirise matambudziko akatarisana nebhindura.
Sebato muri kutambira sei kusungwa-sungwa kuri kuitwa nhengo dzenyu, tichiona kuti zviri kuitikawo kana kuma member of parliament nevamwe vatsigiri vebato renyu.
Izvi zvekusungwa kwenhengo dzedu dzekanzuru, dzeparamende, mameya nemadeputy meya. Chinongova chirongwa chezanu PF chekuramba kuremekedza zvido zvevanhu the continuation ye process yekuramba kuremekedza zvido zvevanhu vamunanga kwakadyiwa election vachamisa vakaramba kubva ma MPs nema councillors edu akahwina vari kusungwa kumwe kwacho vari kuzama kuti vabvise ma MPs edu kuti awane 2/3 yekuzochinja bumbiro remutemo kuti aite zvaanoda nenyika the same kuma councils kukubviswa mameya edu vachityisidzirwa vachida kuisa vanhu vavo kuti vaite mameya nekuisa vanhu vavo kuti vaite ma chairpersons ema committees zviri kuitika nyika yese izvi zviri kuitika zvingoratidza kuti vamunangagwa havaremekedzi zvido zvevana vezimbabwe pese pasarudzwa munhu weCCC anofanira kuti asungwe kana kuti apomerwe mhosva kana kuti adii nechinhau yekuti anenge asarudzwa nevanhu saka zvinoratidza kuti vamunangagwa havana democracy at heart vari kuda kubvisa vanhu vedu vakasarudzwa vachiisa vanhu vavo zviri pamutemo.
Vanga vari mutauriri webato RCCC vaPromise Nkwananzi vari parunare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamwe nezanu PF panyaya iyi. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri webato relead Muzvare Linda Masarira. Muzvare Masarira vachange vari kutaura nesu maonero avo emusangano we United Nations General Assembly uri kuitwa muNew York parizvino. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiitsana nguruwo kuti muri kuona sei mazwi akataurwa iwo nemutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa pamusoro pekukosha kwakaita kuti madzimai vawanikwewo vakawanda pamisangano yakadai.
maonero andinoita ndekuti vatungamiriri venyika madzimai mashoma zvikuru pasi rose. Chinhu chinoshungurudza zvikuru takatarisawo zvakare kuti madzimai ndiwo akawanda kupfuura vanhurume pasi rose. Zvinoratidza kuti isu pachedu madzimai tine patiri kutotadzawo pasi rose kuti gore kunosimudzirana samadzimai tichiwana zvigaro izvozvo zvapamusorosoro kuti tiwaneko takawanda pamisangano yakaita sekudunga. Ndichitaura zvakare ndakatarisa mashoko akataurwa navaRamaphosa. Vanenge vari kutaura havo vachirova imbwi vakaviga mupini nokuti ivo havatorina kana mutevedzeri wechidzimai mukati menyika yavo. Zvakare zvinoita kuti madzimai ashomeke kumisangano yakadaro. Tichitarisa muno muZimbabwe chaimo hatina mutevedzeri wemutungamiri wenyika ari mudzimai. Zviri zvino zvinotosuwisa zvikuru nekuti bumbiro redu remutemo rinotaura zvakadzama nenyaya yekuenzaniswa kwemunhukadzi nemunhurume mune zvematongerwo enyika. Saka tine chichambe chikurusa semadzimai kuti tigone kunodzidzisawo madzimai ari pasi kuti vadzidze nekuziva ukoshwa hwekuvhotera vanhukadzi kutigonawo simudzira raramo ravakadzi pasi rose, kwete muAfrica chote kana muZimbabwe chete, asi kuti madzimai tigogona kuziva ukosho hwekuti tware vakadzi vari pamberi vachitungamirira kuti vagadzirise patambudziko nhambo nedzudzo zvinosangana nevanhukadzi pasi rose.
Takaona zvakare vaimbova mutungamiri weSouth Africa vaThabo Mbeki vachitaura nepenyuro yeSABC iko kuno kuunga vachikurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataurirane nematwato anopikisa vari kuwanikwa ivo vachipikisa zvakabuda musarudzo kuitira kuti muZimbabwe muwanikwe imo vanhu vachiyanana. Munoona izvi zvichizoitika here?
Kumaonero angu nemaziviro angakaita mutungamiri wenyika vaEmerson Dambudzo Mnangagwa, munhu akasununguka zvikuru ari kutaura zvakare nemapato anopikisa. Tichitarisa pakapera sarudzo muna 2018 vakagadzira chirongwa chinonzi Polad kuti vataure nevanenge vaine nyunyuto uye vekumapato anopikisa vanenge vaine zvavari kuda kukuvabatsira kuti vagone kunotungamirira mukati menyika ino. Takaonawo zvakare vamwe vachiramba kuti vagone kunogara navo pasi vachionesana nekuyananisa zvinenge zvichinetsa. Zvakare takaona pakapera sarudzo vamunangagwa vachitaura kuti Polad iyi ichaenderera mberi. Chatinoona chiri kunetsa mukati menyika ino humbimbi ndoga hwekuti inini ndinofanira kutaura navo ndoga kana ini ndofanira kuita zvinhu zvangu ndoga. Asi kana iye ari kutungamirira atombogadzira nzira yekuti anokwanisa kutaurwa naye kuchitaurwa nyaya dziri kunetsa mukati menyika ino. Zvokwadi zvomene kana une zviri kukunetsa unotsadza kuenda nei pane vamwe vatungamiriri vemumamapato uchisimudza nhunha dzako uripo zvichigadziriswa pamwe chete vanhu vachionesana kuti gore kunogadzirisa zviri kunetsa mukati menyika ino. Zvakatikoshera kuti tizive kuti nyika ino haivakwe nemunhu mumwe chete asi notovakwa nesu tose takabatana maoko tida kunogadzirisa zviri kunetsa mukati menyika yeZimbabwe kuti munhu wese agogona kunowana mukana wekubudirirawo nekuwana zvikwanisiro zvinoita kuti upfenyu hwake huyendeke.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, iye zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives, icho chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro nevachangobva kugadzwa sameya vechitungwiza vaLove More Maiko, ava vakasarudzwa nemuvhuro svondo rino vachibva vagadzwa sameya. Tatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei kusarudzwa kwavo zvakare.
Sarudzwa kwatakaita muguta rechitungwiza nevagari vemuchitungwiza chinhu chakakosha, chinhu chatinoremekedza nekukoshesa zvikuru nekuti vakatipa vote of confidence mutungamiri wababa Nelson Chamisa nebato redu reCCC. Saka isu sevatungamiri orovamiririri wevanhu tukupromisa kuti tichaita iye inonzi servant leadership kuti tichange tichiita basa rekuvandudza nekushandira vagari, kureva kuti zvose zvatichange tichiita tichange tichiisa vanhu nekuremekedza nekukoshesa vagari tichipusha nyaya yeservice delivery. Ndo ichange iri pamurovo wedu pakuita kwedu pamararamiro edu kuona kuti service delivery yasumudzwa ionekwe kuti zveshuwa chitungwiza musha mukuru kune zvikuru zvinoitika mauri uye musha wekuti even nzvimbo yekuti vanhu vanodada nayo nezvinenge zvichiitika mairi.
Tinoona kuti aka akasike kutanga muchisarudzwa sameya vechitungwiza zvii zvamungati zviita zvamauya nazvo rwendo runo?
Muchaona tichange tichiita urongwa hwekuti timodernize nzvimbo yatigere through maservices atinonge tichipa kuvanhu. Muchazviona timu yatinayo timu ina vanhu vekuti vari raring to go, vada kushandira vanhu uye vachashandira vazvizvarwa zvemuchitungwiza nevagari vemuchitungwiza. Tine zvakati wandei zvatoda kuti chinje oro zvakanangana nemaitirwo ezvinhu mukati mekanzuro yedu yechitungwiza kuti inge iri kanzuro yevanhu nekuti yakabva kuvanhu inofanira kuita zvevanhu.
Vagari vanoda kuzwa kuti zvii chaizvo zvamuchange muchiita sekanzuro, nekuti tinoona kuti vane matambudziko akawanda avagara vachichema nawo meya maiti.
Tinoda kumeka shuwa kuti tivandudze nzvimbo yedu sekutaura kwandaita kuti service delivery yedu iimprove. Zvakafanana nenyaya yemarara, tinoda kuti chitungwiza ive eclean city, nzvimbo inozikanwa nekunge iri nzvimbo yakashongedzeka. Marara yedu haachatakurwi kamwe chete bedzi pasvondo. Tinoda kuti vandudze kuti asvike mukutakurwa kaviri pasvondo. Tinoda kuchinja ive nyaya dzeinfrastructure yedu kuti isave iri infrastructure yekare kare kuti ive infrastructure inofambirana nenguva. So nyaya yemaservices edu tinoda kuti tivandudze maservices edu ave maservices anoita kuti tibve from being a municipality tiende towards kuti tive acquire nekuwana city status. So zvinobudikidza chete ndokunge taita kuti tinge tichiimprova kumaservices atinopa kuvanhu. Zvinotibatsira kuti tikange takwanisa kuita izvi taakuzvibvisa kana kuzvirumura kuzvibvisa kune Harare, tinge tiri nzvimbo kana kuti guta rakazvimirira roga rinowana zvikwanisiro. Though tine maissues atinonge tichange tichishanda nevanhu vose maMPs edu nemamwe mastakeholders ari mukati menzvimbo ino kuti tione kuti tingarigadzise sei dambudziko iri, kunyanya dambudziko remvura munzvimbo yechitungwiza. Taane makore 43 years after independence but chitungwiza ndoine the third largest urban population in the country, but haina painoti payo apa, inomirira Harare. Harare iri kutonetseka nawo, iri kukundikana, iri kuremerwawo. So tichange tichisumudza izwi redu tichikurukura nekuona kuti tichitowana sei pave nelasting solution kunyaya yemvura, nekuti nyaya yemvura inofambidzana, inoihochekoche nenyaya yesuwa. Kuti suwa igadzirike, suwa isaite dambudziko, mvura inofanira kunge ichiwanika misi nenguva. So zvinhu izvi zvinhu zvatoda kuti tinge chipusha patemu yedu ino kuti tidhile nazvo, nekuti zvamunofanira kunzwisisa ndechekuti chitungwiza inzvimbo ine malegacy issues akawanda. So gradually as a team tiri focused kuti tishandire vanhu, nekuti takabva kuvanhu tinofanira kunge tichiita zvekuvanhu, tichange tichiita zvekuvanhu, tivandudze magariro neugaro. Ndo zvatichange tichiita kuti zvinhu zvedu zvifambe mune zvakanaka.
Pamakagadzwa sameya, takanzwa muchiyambirwa navatapagwa muguti munyori weguta reHarare vachiti kana makatadza basa vakakubvisai havasi kuzoisa acting mayor, asi kuti vanoisa komiti ichafambisa basa muchitungwiza. Makatambira sei yambiro iyi?
Haiwaka, vamuguti vaitaurawo pfungwa dzavo nemaonero avo, asi chatinoziva mukuitwa kwebasa rekanzuro rinoitwa tichiteedzera mutemo, mitemo yenyika, the national constitution which is the supreme law, inotaura mararamiro nemafambisirwo anoitwa basa rekanzuro. Tine Urban Councils Act inotaura mararamiro nemafambisirwo anoitwa basa rekanzuro. Ndo zvinhu zvinova mangwaro anotigaidha mukuita kwedu basa redu.
Manzwa kune vachangobva kugadzwa sameya vechitungwiza valove more maiko vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu our lives. Munhau dzemitambo, Makundano ekasolaga Premier Soccer League ari kudzoka zvakare munhandare yeNational Sports Stadium mangwana mushure memwedzi mitatu, achiunza mutambo mukuru pakati peCapes United neDynamos uyo unounganidza chaunga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chaunga ndicho chiri kutarisirwa munandare iyi. Mushure mekunge Dynamos iyo iri pamusha mumutambo uyu yadzivisa kuti vatsigiri venhabvu vari kubhadhara madhora matatu chete kuna mutambo mukuru uyu. Mukuru wekumahofisi eDynamos vaJonathan Mashingaidze vanoti vari da kupa vatsigiri vavo mhemberero yakanaka yekusvitsa makore makumi matanhatu kwechikwata chavo kuburikidza nekuvarerutsira kuti vakwanise kuona chikwata chavo chichitamba.
Mhemberero dzedu dze 60 years dzinge dzichisimuka zvine mutsindo. Vatsindawo zvakare kunotambo kuna mavheni ana Gibo, ana Nyamunga, ana Sakubva, ana Mandava. Tinoti zvakare isusvo vana Paopa, tinoti zvakare vakurudziri vedu ngavateere timu yavo.
Mwedzi mitatu yapfuura Dynamos yanga ichishandisa nhandare yeBaba Field Stadium Bulawayo semusha wayo mushure mekunge National Sports Stadium yambovharwa ichigadziriswa nyaya dzemvura dzainetsa. Dynamos neCapes United dzakatambira mutambo wadzo wekutanga wemwaka uno muNational Sports Stadium umo makepekepe yakadamburwa 2-0. Dimbare nemakepekepe dziri kusangana panguva iyo Dynamos yave nemurayiridzi mutsva Genesis Mangombe uyezve ichibaka moto, asi panguva imwe cheteyo Capes United iri kuremerwa nemitambo yayo. Asi akatambira Dynamos mazuva ekare kare Laban Kandi anoti mitambo yeDynamos neCapes United haina kuti ari kutamba zvakanaka nguva yacho ndiani, asi inongoitika zvese zvese.
Pakatare papa hafana kuti timu iri kutamba zvakanaka ndeipi. Iri kutamba zvakanaka iyoyo inogona kudyiwa, isiri kutamba zvakanaka inogona kuenda pamusoro. Izvi zvakaitika kwengu yakatirebei kubvira tamba yataitambawo isusu kumamid-70s.
Akambotambirawo Capes United makore mashoma apfuura Frank Nyamukuta anotiwo mitambo iyi haina chinonzi fomu pachirungu.
Edhabhi haina basa kuti muri mufomu. Even mune fomu yenyuyo munogona kuuya mukaosangana nezvimwe zvekuti munoshaya kuti ko vanhu avamuka kubva vamuka rini. Vanomuka chipembenenge chiye chinonzi chipembenenge chiye.
Donald Mudadi chanakashandirwa naCaptain Frank Makarati vari kutamba zvinodakadza kuDynamos, asi William Manondo, Phineas Bamusi na God knows Murwira veCapes United vanofarira kusimudza matambiro avo kuti vakwikwidze zvine mutsindo mumutambo uyu. Mudadi, Shandirwa, Makarati, Manondo pamwe naMurwira nhasi vadomwa muchikwata cheZimbabwe chine mutambo weshamwari neBotswana musi wa27 Gunyana. Mutsigiri weCapes United vatapadzwa mangava vanoti chikwata chavo mangwana chiri kudzurira kurohwa kwachakaitwa 2-0 mumutambo wekutanga. Asi mutsigiri weDynamos vaTedius Bunu vanoti chikwata chavo chere kukunda nekutora mapoints ese matatu akakosha muhondo yavo yekutora mukombe weleague.
Ndizvi semadzimbari sapota kuti tichatira kuvinda, tichatira kuti tichatora 3 points kuti tigairowa.
Ngezi Platinum Stars ndiyo iri kutungamira makundano aya nemapoints makumi mana nemasere mushure mekudambura ZPC Kariba 3-0 nhasi Maskati. Ngezi yave nemapoints mana pamusoro peHighlanders iyo iri kutamba mutambo wayo neHwange muColliery mangwana. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Green Fuel 0 Simba Bora 3, Chesham 1 Cranbourne Bullets 0, FC Platinum 2 Herentals 0, Chicken Inn 1 Triangle 1, Yada 1 Bulawayo Chiefs 2. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoungana manherano muNew York zvichironga kuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly zvichinyunyuta nekwazvinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende muZimbabwe. Asi imwe nhengo yeZANU PF inoti kuratidzira uku hakuna zvakunobatsira sezvo musangano uyu usina kunangana neZimbabwe asi kuti nenyika dzose. Meya vedhorobha reBindura vari vebato reCCC vanosungwa nekumiswa pamberi pedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuita zveutsotsi. tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Praxidus Jeremiah.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7. Njengabulo ngupraxetis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
nasikhangela umkhosi wethu lo indebele literature festival injongo yethu isegcekeni sijonge ukuthi thina sisuse yonke imigoqo njalo sendlale umdamo wethu uvumele wonke umuntu kungabe ngobumba iliterature.
Umkhosi wendebele literature festival ohlose ukukhuthaza ukubalwa kwamabhuku alotshwe ngolimi lwesiNdebele kugqitshwe namhlanje kobulawayo.
Izifuyo zethu ziyafa, zifa zibulawa yimikhuhlane. So uphelile, awusayi eGwanda ngoba imithi ikhona lapha. Kuthiwa yi-one stop service.
So kusungulwe indawo zokwelaphela izifuyo esabelweni sezinganisi yemaNdebeleni lapho osofe khona inkulungwane lenkulungwane zenkomo zibulawa yimikhuhlane edalwa yimkhaza. Kulezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ezibuthene eNew York lapho ezitshengisela khona ukukhonana kwazo ngokwephula kwelungelo loluntu nguhulumende weZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomhlakazo. Umkhosi wendebele literature festival ohlose ukukhuthaza ukubalwa kwamabhuku alotshwe ngolimi lwesiNdebele ugqitshwe namhlanje kobulawayo. Abaloba ingwalo, abantwana bezikolo lenhlanganiso ezijiyeneyo ezithuthukisa lolu limi bebebuthene emkhosini owenzelwe eZimbabwe International Trade Fair Arena okwensuku ezintathu. Uthabo Kancube owe-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa lo nkosikazi Precious Moyo owabumba inhlanganiso yeindlu yokufundela eqoqe lumkhosi.
Nasikhangela umkhosi wethu lo indebele literature festival injongo yethu isegcekeni sijonge ukuthi thina sisuse yonke imigoqo njalo sendlale umdamo wethu uvumele wonke umuntu kungabe ngobumba iliterature kungabe ngosebenzisa iliterature kungabe ngohambisa iliterature sikhangelele ukuthi azithole esendaweni emvumelayo ukuthi yena njengokubumba kwakhe kumbe njengokusebenza kwakhe kube lula ukuthi iliteacher yakhe ifinyelele lapho afisa khona njalo isetshenziswe ngendlela eqondileyo. Engingathi nje ngamafitshane, we are breaking barriers and leveling the ground.
Likhayelelwa ukuba liphathisa abantu abakuzinga liphi esikhangela iminyaka kanye lokuthi base esikolo besenza izifundo ziphi.
Umbuthano lo ukhangela ikakhulu ebantwaneni abasezikolo ezemfundo yaphezulu ama secondary schools wonke engabe eloba ekuliphi idolobho bekuziphi izabelo silabo abemathebelele north mathebelele and south kobulawayo imigrants enkabazwe bonke bavumelekile bakhona silabo ibe sifisa ukuthi sisebenzelane labo kodwa kasivali imigoqo sithi ngoba sikhangele kakhulu abakuma high school siyayivula indima yethu sisemukela wonke umuntu loba esephumile ngaphandle kwesikolo lokho yamkelekile ngoba ulimi luvele alilamnikazi iliteacher ngiyabantu bonke kulotshelwa umuntu kulotshwa ngabantu.
kulezikolo ezingaki eziphatheka kulomkhosi.
Lapha sibuthanise abantwana bezikolo ezijiyeneyo. Ngeke ngathi ngaphambilini ukuthi sibambe ama province amane, iMatabeleland kobulawayo leMidlands mane. Besikhangelele ukuthi iMasvingo la ingafika ngoba zikhona izikolo ezifika eziyisithupha eziyenzayo isindebele sona lesi esabelweni seMasvingo. Bese sithi thina ke izikolo seziziningi. Silazi izikolo ezivelela kubo Victoria Falls, ezivelela eNkayi, ezivelela eGwanda, ezivelela ePlumtree. Kobulawayo ziningi kakhulu izikolo sesilazo lapha. Khathesi nje sikhuluma izikolo sezifika i-30. Injongo yokufunda, injongo yokuthi sithi thina cikoza sizwe, sitshengise wena okwenelisayo ngokwekhono lakho. Ama-universities akhona, silayo iLupane State University, ikhona khona lapha. Njalo sikhangelele ukuthi bakhona abanika ezempilakahle bekhangela nje i-psychosocial support. Sichaswe ngabe-NAC, abe-AHF, SAYWAT, silabo abe-MMPZ, njalo silabo futhi abanye abakhangela nje ngokusebenzelana kwezikolo abantwana lani, labazali, lababalisi. Silabo abe-EverSharp, sitholile abasixhasayo ngokuthi bona bevele bengama-college ahambisana lezokuthwebula esingathi abakhangela nje okwe-film and theatre. Bakhona khona lapha silayo i-Creative College of Arts, ikhona khona lapha. Njalo silabo futhi abanye abamanufacturayo abalungisa izinto besebenzisa imvelo yakithi eziyingxenye ye-literature. Silayo iManola Oils e-US incedisa ukuthi itshengise abantwana ukuthi ngesihlahla somgani umuntu engaba ngumqhatshi, umuntu engaba ngusomabhizinisi.
Lo ke ngunkosikazi Precious Moyo owenhlanganiso ye-indlu yokufundela. Limuzwe exoxa lapho loThabo Kancube owe-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kulezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ezibuthene esikolweni senhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba o-United Nations eNew York, lapho okulenkokheli yamazwe omhlaba emhlanganweni omkhulu owe-General Assembly ebezitshengisela ngokukhonona kwazo ngokwephulwa kwelungelo loluntu ngohulumende weZimbabwe. Abatshengiselayo laba bathi lanxa uMongameli Emmerson Mnangagwa wakhuluma ngolwesine, inzalo yeZimbabwe ithe iwubone kufanele kubana ifuna ikutshengisa inkokheli yamanye amazwe esemhlanganeni we-UNGA ukuthi izwe izikhalazo zabo ukuze ikhuze uMnangagwa ngokwephula ilungelo loluntu kanye lokuthi aqhube ukhetho olukhululekileyo abe lombuso wentando kaZulu. Sokusungulwe indawo zokwelaphela izifuyo esabelweni sezansi yeMandebeleni, lapho osokufe inkulungwane zenkomo zibulawa yimikhuhlane edalwa yimkhaza. Lezi ndawo zivuselelwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe awe-Europe, e-European Union, isebenzelana lolu hlangothi olubona ngezokulima lokudla enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba ole-Food and Agricultural Organization. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ukusungulwa kwalezi ndawo kuze ngesikhathi abafuyi benkomo endaweni ezijeneyo zesabelo sezansi eMandebeleni bekhala ezimathonsi ngokufelwa zinkomo ngenxa yemikhuhlane edalwa yimkhaza. UNkosikazi Sibongile Khumalo uthe insiza sebevale izibaya ngenxa yokufelwa zinkomo.
Umkhuhlane wenkomo vele usulesikhathi waqala vele, kathi siyabona sokungaba inyanga yesi-5 or 6 kubo kwathemba ngapha waqeda inkomo vele. Wonke usiyale kubo Fredrickson onkankezi wesi kwasala izibaya zingalalutho. Ziyapho okunye okumangalisayo nomsithi uyazihlaba amajekiseni vele kuyabe sokulethi akuncedisi lutho vele, abantu abaneyizibaya bavalile.
Ekhuluma lapho kuvula enye lezi ndawo zokwelaphela izifuyo eManama ngolesithathu, umfuyi uMnumzana Khaleni Mabetha uthi njengabalimi kuyabajabulisa lokhu ngoba sebezathola uncedo eduzane njalo masinyane xa izifuyo zabo zihlaselwe yimikhuhlane.
Izifuyo zethu ziyafa, zifa zibulawa yimikhuhlane. So uphelile, awusayi eGwanda ngoba imithi ikhona lapha. Kuthiwa yi-one-stop service.
Samukela okusemthethweni inyele ezindawo. Umphathintambo wezenzakalo ezansi emaNdebeleni, uNkosikazi Evelyn Ndlovu, uthi inkomo eziyingxenye yesigidi 500,000 zibulewe yimikhuhlane etshiyeneyo eminyakeni emihlanu edlulileyo.
This launch comes at a time when the country has declared war against the January disease.
Ukuvula kwalindawo kuza ngesikhathi silwisana lemikhuhlane yemikhazi esibulele inkomo eziyingxenye yezigidi kuminyaka emihlanu edlulileyo. Lolu hlelo luqakathekile ukuze sithuthuke ngenkomo. IMath South iku-Region 5 yesisabelo besihamba phambili kwezenkomo eminyakeni edlulileyo. Ngiyathemba lonke lapha liyakhumbula ukuthi besile ndawo khonapha eMath South lapho ebesifaka khona inyama emagabheni siyithengisela amanye amazwe.
Umnumzana Patrice Thala omele inhlanganiso Food and Agriculture Organization of the United Nations kuleli uthi impilakahle ezifuyo iqakathekile ngoba zilokuthuthukisa umnotho welizwe nxa zithe zafuywa kuhle.
Recently, the livestock sector has been facing challenges emanating from livestock disease.
Inkomo kulezi nsuku zithwele nzima ngenxa yokuqhamuka kwemikhuhlane yemikhaza. Nxa sifisa ukuthi izifuyo zethu zande, kumele sizivikele kwimikhuhlane lemikhaza, zidle kuhle, kulondoloze amadlelo njalo kube nendlela zokuzithengisa ezicacayo. Lolu hlelo lujonge ukuqeda lezi ndubo njalo luthuthukise impilakahle yezifuyo zande njalo zithengiswe.
Umeli wequla lamazwekazi we-European Union kuleli umnumzana Jobs von Kirchmann uthi kuyize ukuthi kulezi thezo zomnotho ezethulelwe leZimbabwe esithi bayilindele ngamehlo abomvu inyama yenkomo esuka kuleli.
Now the livestock value chain was probably one of the most important ones.
Ukufuywa kwenkomo bekuqakathekiswa kakhulu ekadeni kodwa okwamanje abantu abasakuthatheni phezulu mhlawumbe ngenxa yemikhuhlane. Kodwa umbuzo ukuthi singavuselela njani na? Yebo, kukhona ubunzima kodwa akulasizo zomnotho. Okukhona ukuthi sinesivumelwano neZimbabwe ukuthi inyama evela ngapha ibhadale imithelo, kungakho iminyango yethu ivuliwe ayize inyama.
Umsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Davis Marapira wamngelele sesipho ngezandla zombili wacela njalo ukuthi European Union isize ngocingo lokuvalela inkomo ukuze zingathelelane imikhuhlane.
Mr. Ambassador, let's have the fences. Mr. Ambassador, I want to repeat, let's have the fences.
Mnumzana Ambassador, siphe ucingo. Ngiyaphinda njalo, siphe ucingo ukuze senelise ukuvalela inkomo zethu eziphilileyo lezilemikhuhlane ukuze ezifuyo zethu ziphile kuhlezane ziqalise lathi ukuthengisela i-European Union.
I-EU ivuzelele izakhiwo ezifanayo ezingama-26 elizweni lonke jikelele ezizalondoloza inhlalakahle ezifuyo kuleli ukuze zithengiseke kwamanye amazwe okubize amadola emelika ayi-$4 million. Ele Zimbabwe lilenkomo ezedlula izigidi ezinhlanu 5.4 million zalisabelo sezansi emaNdebeleni ngesesibili elizweni lonke jikelele esilenkomo eziningi zilandela iMasingo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemanami eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Kulokukhathazeka phezu kodaba lokubulalana kwezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni angomakhelwane ikakhulu kwelebotswana lase-South Africa, inkokeli isithi kulesidingo sokuthi abantu beZimbabwe bazibambe uma kuqhamuke ukungezwisisani. Intethelo zendaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba isehaberon kwele Botswana.
phakathi kweminyaka emibili edluleyo akudluli nyanga kungabikwanga icala lweZimbabwe lelo omunye wakhe weleBotswana kumbe kweleSouth Africa. Lokhu sekuthiye iningi lithithibele lizibuza ukuthi kungabe kunakele kuphi, ikakhulu phakathi kwezithandani ezizwe ezihamba phambili kusenzo sokubulalana kuyona le iviki kweleBotswana kulo jaha ubulele intombi yakhe ngemva kwalokho laye wasezama ukuzibulala ngokusika ingqamo entanyeni. Kukanti enyangeni esanda kwedlula emzini weOdi phandle nje weHaburoni, omunye weZimbabwe ubotshwe ngemva kokubulala umngani wakhe wamgqibela wamngcwaba kungcwaba elingatshoniyo. Lezi lezinye zehlakalo zithiya abeZimbabwe enkundleni zokuxoxisana ezebulenjini ezigoqela iWhatsApp, Facebook lezinye kuzindaba esegudwini abantu bedinga ukuthi lolu dubo lungaqedwa kanjani. Omele iZimbabwe kweleBotswana umzana Henry Mkonoeshuro uthi ofisi yakhe iyathola imbiko yokuthi abantu beZimbabwe bayabulalana ngenani eliphezulu.
Post COVID-19 there have been a number of added problems.
Nibona ukuthi ngemva kwendaba ze-COVID-19 kunenge abantu ababhekane lakho, ikakhulu abangaphandle kwelizwe njalo kungela abemuli ukubancedisa.
Uthi ofisi yakhe yazama ukukhuthaza abantu ukuthi badinge uncedo, ikakhulu umphakathi abahlala kuwo ukukhangelelwa ukuthi bakhatshane lezihlobo zabo.
People before they indulge or get to stages where they have to kill each other.
Abantu bengakafiki kusinqumo sokuzibulala kumbe ukubulala labo ababathandayo, kabadinge uncedo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe leSouth Africa umnumzana Nqabutho Mabhena uthi nabo bathi thibele ngezihlalo ikakhulu zokubulalana kwabathandanayo.
Lapha eSouth Africa siyabona abanye bephosana ngamabhalkoni bebanga mhlawumbe ukuthi umama wendlini abetholakala eseleni boyfriend kumbe ubaba abesele girlfriend.
UMabhena uthi imuli kumele zingenele lapho ubonakala ukuthi kulenkinga khona, njalo labezinkonzo bengaphathisa kakhulu.
Sihlala sigqugquzele kakhulu nxa sikhuluma labo baba ukuthi nxa ungubaba ungalali lapho ungabhadali khona irent. Sinxusa labezinkonzo ukuthi bangenele phakathi kwalolu daba, ngoba abanye abantu babefuna i-counseling kodwa bengayifumani i-counseling. Yikho ke siyanxusa lezihlobo ukuthi zincedise abantu abangani kabazwani.
Omela inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kweleBotswana umnumzana Sifas Chuma uthi isimo abantu abafikela kiso emazweni silakho ukudala ukuthi bagcine bebulalana.
Sezilapha ngenxa yokuthi kayinelisi ukuzibhadalela yedwa, but omunye yena usebone ngathi sethethe or sethethwe. Nxa sokube lokunye osokwenzakele kumbe omunye sengathi sebone elinye ijaha kumbe enye intombi phandle, besokuhlupha ngoba sokungathi umfazi womuntu kumbe indoda yomuntu esikhombile. Xa bexabana lapho ukuxabana kwakhona yimpi, yikulwa okungalabizo kiye ukuthi lapha kanti vele kulubani lobani, kuli-girlfriend le-boyfriend kumbe i-husband and wife.
UNkosazana Sindiso Sibanda uthi ukuswelakala kwemuli eduze kungabe kudala ukubulalana kwabeZimbabwe emazweni angaphandle, ngoba kungela malume kumbe obabakazi ongabaluleka.
Nxa kuyukuthi yinto ehlala isenzeka sikhathi sonke, ukwehlukana kuhle, lehlukane ngokuthula, ngoba kumele abantu bakhangelele ukuthi ingane ziyasala zikhangelwe ngubani. Nxa ubaba engathatha impilo kamama, athathe lempilo yakhe, ingane zisala zizintandane. Bantu besizwe seZimbabwe kumele sikhangelele ukuthi ingane ezikhulayo kumele zikhuliswe ngumama lobaba.
Kulokwesabela njalo ukuthi labo abangalamaphepha bayesaba ukufinyelela usizo oluphiwa nguhulumente olokweluleka nxa bebhekana lenhlupho ezinje. Emazweni afana leBotswana kulodubo lokuthi ilizwe libhekane lokubulawa kanye lodlakela olubhekiswa kwabesifazane olu-gender based violence, kulokunakanela ukuthi mhlawumbe abeZimbabwe bafike bathathe umkhuba wesizwe abafikela kiso. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Okwamanje ke wathi sizwe ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa loNkosazana Victress Mathuthu ohlaziya eziphathelane nabesifazane. Sihlaziya ke udaba lontombazana okhethwe kumdlalo kanobuhle uMiss Zimbabwe Universe uBrooke Brock Johnson. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Angibingelele emsakazi, ngiphinde ngibonge ukwamukelwa ehlelweni lakho.
Ungasela ukuthi ulubona njani udaba lokuthi eZimbabwe limelwe nguntombazana omhlophe kumdlalo kanobuhle oka Miss Universe?
Ewo msakazi, ukubona untombazana omhlophe uMiss Jackson ephumelela kuMiss Universe eZimbabwe kuyinto enhle kakhulu. Njalo ngiyacabanga ukuthi ngokuqala sisiba lo Miss Universe ongumntombazana omhlophe kweZimbabwe. Lokho kukodwa kutshengisela ukuthi iZimbabwe iyathuthuka, njalo kubonisa ukuthi iZimbabwe iyamukela abantu kungakhathalekile ukuthi bangabe oluphi uhlanga. Ukuthi nje singakuthi ngesilungu i-diversity, siyayibona isenzeka ngalokho. Kuhle kakhulu ukuthi okokuqala nje sibone le ndondo ithathwa ngontombazana omhlophe. Kusibonisa khona ukuthi iZimbabwe isikulungele ukwamukela abantu kungakhathalekile ukuthi bangabe oluphi uhlanga. Okuyinto eqakathekile kakhulu ukuthi yenzeke. Siyabonga kakhulu. Mina ngingedwa nje ngiyabonga kakhulu ukuthi sibe lo Miss Universe ongumuntu omhlophe okokuqala.
Bakhona abathi ubuhle bentombazana emhlophe lo nsundu buthiye nebehlukene, wena ubona kufana na?
Angeke ngabe uthi ubuhle bentombazana onsundu lobontombazana omhlophe bulomehluko, kodwa lapha angeke sikubale ngokuhlanga kumbe ngokuthi umuntu ulesikhumba esinjani esimhlophe kumbe esimnyama. Ma umuntu engowaseZimbabwe kufika ukuthi kube lomncintiswano njalo kuthiwa kungenelwa nguye wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe, angikuboni kuliphutha ukuthi abamhlophe nabansundu bangenele imincintiswano efanayo nxa kusiza kubona obuhle. Umuntu muhle ngendlela yakhe, njalo nxa kuzajajwa ngicabanga ukuthi kujajwa umuntu ngendlela ayiyona. Yebo, babe besenza umncintiswano ondawonye bengabamhlophe labansundu, kodwa omunye nomunye la ujajwa ngokwakhe ubuhle. Ekugcineni kugcine kuphuma unobuhle lo onguye ophumeleleyo. Angikuboni ukuthi kufanele ukuthi kwehlukaniswe ukuthi lapha silomncintiswano wabonobuhle abalesikhumba esimhlophe masokusiba lomncintiswano wabonobuhle abalesikhumba esimnyama. Nxa umncintiswano ungowabantu bonke abayizalwane zeZimbabwe, abahlanganiswa abantu bancintisane kungakhathalekile ukuthi umbala wesikhumba sabo unjani.
Njengoba sekhethiwe luntombazana, wena ubona kulungile na ukuthi abantu beZimbabwe bamxhase ukuze aphumelele emdlalweni lo?
Njengoba sekhethiwe nje msakazi, akusekho okunye. Nxa nje sisihambisayo safika esibangeni sokuthi abe nguye okhethiweyo ukuthi amele iZimbabwe, akusekho okunye ngaphandle kokuthi izalwane zeZimbabwe zibe ngemva kwakhe, zimxhase kakhulu aze anqobe. Akusekho okunye okumele kwenziwe. Usenqobile, usekhethiwe. Osokusele ngithi njengezalwane zeZimbabwe, kungakhathalekile ukuthi silesikhumba esimsundu kumbe silesikhumba esimhlophe, kumele ukuthi sibe ngemva kwakhe untombazana. Uyasimela thina njengezizalwane zeZimbabwe. Nxa emela thina, kumele simxhase. Akukho ngokwenza ngokunye, sifanele simxhase. Njalo ngiyanxusa kuzizalwane zeZimbabwe zonke ukuthi zimxhase untombazana. Akungabhekwa imbala wesikhumba sakhe, akubhekwe ukuthi untombazana umele ilizwe laseZimbabwe.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Sibonge msakazi, sibongela kubalaleli. Bese ngifithi kuzizalwane zeZimbabwe bakithi, intombazana yakwa Jackson leyi isinqobile kulelu khetho eZimbabwe, asiyixhase njengezalwane zeZimbabwe kungakhathalekile ukuthi uyisikhumba esakhe esinjani, ukuthi simhlophe kumbe sinsundu. Omele sikukhangele nje kuphela ukuthi uyintombazana omele osimeleyo thina njengamaZimbabweni. Sibonge kakhulu kakhulu, simfisele enhlanhla ukho konke untombazana wakwa Jackson. Ngiyabonga.
Alo ke bekunguNkosazana Victress Mathuthu, ingcweti ehlaziya eziphathelane labesifazane. Ebesiqoqa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Kwezemidlalo, baya kwesaba ukutshisa kwelanga lasehwange, abaqeqeshi beqembu le-Highlanders lapho abaya khona ngesonto emdlalweni owe-Castle Lager Premier Soccer League. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBaltimore Brito utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba uyakwazi ukuba ewange kudlale kanzima ngoba ilanga lakhona liyabe likhupha inhlanzi emanzini.
Siyakwazi ukuba kuyatshisa njalo isimo somkhathi esingaphezu kwamandla ethu, njalo thina esingakwenza ikupha abadlali bethu amanzi eneleyo.
Iqembu le-Highlanders lonyaka ngelinye lamaqembu akhangelele ukuba angaphakamisa isicoco se-league ngemva kokuba like lakhokhela phezu kwengalane yemiklomelo kwesikhathi eside, lize lehlalahlala endaweni yesibili ngemva kokuba linqotshwe emidlalweni yemithathu ilandelana kodwa ngeviki edlileyo lenelise ukunqoba eleyada. Eminye imidlalo yesigaba se-Castle Lager Premier Soccer League yeviki lama24 edlalwe namhla iphele kanje. I-Green Fuel 0 kuthi Simba Bora 3 ngase-Green Fuel Stadium. FC Platinum 2 i-Herentals 0 ngase-Mandava. I-Chicken Inn 1 i-Triangle 1 ngaseluveve. Iyada inqotshwe yiBulawayo Chiefs nge-2-1 ngasePowerbump. Ukuthi iqembu lenkezi Platinum Stars linqobele ZPC Kariba nge-3 kanyanga ngaseNyamunga. Ukuthi iqembu leSheshem linqobele Cranbourne Bullets nge-1 kanyanga ngaseBatha. Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa ngensonto, iqembu leDynamos lizancikelana leCapes United enkundleni National Sports Stadium, kuthi eleBlack Rhinos lizadlala leleManyika Diamonds ngaseBatha. Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isiyethule uluhlu lwabadlali abazabumba iqembu labesilisa elimela ilizwe eliza kuyadlala leBotswana ngosuku lokunanza usuku lelo lizwe elathola ngalo uzibuse mhla zingama-30 kunyanga kaMpandula. Iqembu leli elibunjwa ngabadlali abangama-22 liqeqetshwa umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBaltimore Brito, kuthi abasekeli bakhe nguBongani Mafu kanye loGenesis Mangombe. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Inkampani yeTelbane isinikeze inhlanganiso yeZimbabwe Cricket isipho samabhimu alikhulu. Ekhuluma emkhosini wokuqhubela abeZimbabwe Cricket amabhimu lawo, isiphathamandla senkampani yeTelbane uJoseph Machiba uthe lesi senzo siyingxenye yemizamo yokugcina ilizwe lihlanzekile.
Today we are pleased to announce that having donated bins.
Namhla kusipha injabulo enkulu ukuthi silaziswe ukuba ngemva kokupha amabhimu amadolobho amakhulu akuleli, lolu hlelo siyaluqhelisa ngokupha abeZimbabwe Cricket amabhimu alikhulu.
UMachiba uqhubekele phambili wathi phezu kwamabhimu abeZimbabwe Cricket bazaphiwa njalo lezihlahla ezibalisa ezokucecisa kanye lezizala izithelo ezehlukeneyo. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Cricket uHamilton Masakaza uthe isipho samabhimu lesi sizabaphathisa kakhulu ekugcineni inkundla zabo zihlanzekile njengoba kusiba lengcekeza eningi nxa kule midlalo ikakhulu yeqembu lesizwe. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculo womdumo kaMasigandi ohlabela izokholo uThemba Maseko, yena ke oyethule isingulo elesihloko esithi Umsindisi. UMaseko udabuka esigabeni seMpandeni ePlumtree kodwa ucula ekwele South Africa. Nangu ixoxa lo mthungameli Nkomo weStudio 7.
Empandeni ePlumtree AI kona sesincengile nyana kancane emculweni since nje ngo-2019. Ingoma kusase yisingi okwamanje kodwa iCD lisa iyenziwa lizoba khona ngo-December. Nizofuna ngo-December iCD.
Thank you. abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuthumana lawe bakuthola njani?
Hey, abangathanda ukuthumana lami ziyatholakala ingoma online, uyabhala nje Themba Maseko kumbe angene ku WhatsApp number 0631531280.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Hayi, abalandeli ngithi kibo hayi ngiyalithanda lonke kakhulu. Ngicela nje lihlale lilindile lithini ndlebe kukhona ukukhulu okuzayo. Ngo-December izobe siphelele CD elitsha elilesihloko esithi ngikhulule.
Ngilethemba liwukholisile umculo ngaThemba Maseko, umculo wezokholo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uTraxidus Jeremiah.